Ini ndini tanonoka wande ndichiti heinoi misero ye nau dzedu dzanhasi chipiri gumi guru 24/2017. Mabhanga emunyika ochema-chema achiti haana mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes. Sangano reInternational Trade Union Confederations roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu mumigwagwa. Vamwe vagari vemuchinoi vopona nezvinhu zvavanononga kunorasirwa marara, izvo zvinogona kuisa utano hwavo munjodzi. Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwiza nemusi wesvondo dzomiswa mumatare edzimhosva dzichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vamwe vaimbove vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine kunze kweguta reBulawayo nhasi vogara panze mushure mekunge vadzingwa mudzimba dzavange vachigara pamugodhi uyu. Muchirongwa cheThe Connection naEight Maneru tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration takanangana nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.